ndofunga kuti pandakaenda mukoti nomusomvura nechipiri shoko rakaziviswa mukaroi kuti vajobhusikana vari muno mukaroi saka nezuro takati tichiti nyaya iyi itange nokuwana mukaroi makazara pakoti varume vese vecio yomukaroi varume vese vemilitary intelligence nemashonal and west
ko imi makavaziva sei kuti vasori
because ndakaitsudzwa navanhu vanovaziva vanova nhengo dzemdc dzinogara kumashonal and west vakaita sana vamakanyaire nevamwe vanonzi vatichaona nakanzira wedu ariko kwanonzi chigumo kuti ava mamilitary intelligence omukaroi aya ndo anobva kumagunje ava vabva kukariba so vazvizaza pakoti vari kumasiste asi ini handina kuvhunduka taenderera mberi vapinda mukoti vakazadza vakanzwa ndichitakura upese hwenjere hwobveta ndichiita basa rangu ndacross examina witness kusvika panguva yelunch patazoti tidzipese kulunch ndichiinda mutaunu yekaroi kuti ndinotsvaka chokudya vateverera nedzimotikari dzavo vanga vakapota vakapaka motikari dzavo nhasi dzanga dzakawanda zvikuru kwaisakaroi hapana mbobvera paita mota dzakadaro
ko sei mazofunga kusarara kukaroi muchidzokera kuHarare
vakomana vangu vananga ndakaenda navo vesecurity vanditi mudhara mweya atiri kuona munhu hamuna kumira zvakanaka tarisai muone mateverero amuri kuitwa nefararira yaitwa yasaswa macio ese muno mukaroi hona hamuchagoni kana kufamba kana kuti mufeme nyange nekomunorora nhasi vanenge vachikuziva hatizivi kuti vanhu ava vari kuronga zvipi hande kuHarare ndobva ndaudza dhiraivha wangu kansela chiwanza vekuwadi 6 kuchitungiza kuti ando zvataura vakomana kansela rakati ngatisumukei tiende kuHarare kusvika kuHarare hapana zvaanotiita saka tasumuka vatiteera nedzimotikari dzavo kusvika vazotibata pamurombedzi patangotimirei mamiresi matemanana pamurombedzi gospels takaro vachiwanza vasumudza motikari yedu nokudarika pamba kuuya embuva mutungamiri wenyika anonzi Robert Mugabe titakananga kunoton tatifambe pambe chinhano taona vasvika vatanga kudakidza malaisi kuti mira mberi saka inini pavatanga kudaro ndapakomand kuna vachiwanza kuna kansela chiwanza kuti move vanhu havana kunaka nokuti vanga vatiudza kuti onai vanhu ava vaya vangatitenda kubva kukaroi vatibata tiri pamurombedzi avo ndo vakudakidza malaisi saka tanga taita chokuti vachiwanza vanga vasina kusumudza mota nokuti vanga vachifamba panguva idzodzo mu130 kilometers per hour saka ava vasvita vachivapindira nobva raenda mberi kwavo nokutanga kusumudza chanza chavo chorudzi vachimisa kuti mira vachiisa mahazadi nokutaridza kuti vanga vachida kuti vamire saka ini ndati kuna vachiwanza aiwa mukaona zvadaiwo ngatimirei inini ndobuda ndotaura navo kuti chanetsa chii matiteera kubva kukaroi kana pane zvemoda kuti muite itai
saka mabva maita sei apa mamira here
vachiwanza havana kutera mashoko angu ipapo vafambise mota sebhinya nokubva vazetemesa mota zvandisati ndamboona ndofunga kuti vaipinza mu180-200 nokukwenya zvandisati ndamboona munhu unenge wangobatira ura mumaoko kusvika tasvika munoton tasvika munoton ndatoona kuti vanhu ava hazvina kunaka ndatiregai ndinyore meseji yokuzivisa pasiri nokuti ndo nyaya yatiri kusangana nayo mukangonzwa kuti pane zvaitika kwandiri kana kuti ndaurawa muzira momunhu ndo zviri kuitika izvi ndo pamaona meseji yazara nyika yose
saka mazokwanisa kusvika kumba sei zvinhu zvakaita mamiriro azvanga zvakaita
hatina kumbomira kusvika tasvika pagedhe repamba pangu